Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 13, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nekuda kwekusibata muzimbabwe usatotazvanangogara riripo zvekare ichangogara riripo vakapiwa kwavo vamwewo vanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi asi vatongopfuurira mberi asi nongotenda nokutiwo pavakabata vakabata basa zvakafana vanguva yavanga vari mutungamiri.
Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro, tichange tichipusha kuti pailogiswe yatinoti Education Equalization Fund, iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvarinoda zadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vakazivisa nezuro kuti vakanga vave kuzosiya chigaro chavo kubva musi wa24 mwedzi uno nezvikonzero zvavakati zvakanangana neupenyu hwavo. Dr. Magombei vakabuda munyika muna Gunyana vachienda kuSouth Africa kunorapiwa zvichitevera kupamhwa kwavainzi vakaitwa uye kushungurudzwa nevanhu vasina kuzivikanwa kuti ndivanani asi vanofungidzirwa kuti vasori. Izvi zvakauya panguva iyo vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vakanga vatangawo kuramwa mabasa mumwedzi mumwe chetewo vachida kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pamwe nokugadzirisa zvikwanisiro muzvipatara. Vana chiremba ava vachiri pakuramwa mabasa uko kwadarika mwedzi mina asi hapana chati chaitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba iri, Dr. Tawanda Zvakada, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakatambira kusiya basa kwaDr. Magombei uku kunyange hazvo risiri danho ravakange vachifungira.
Tsamba yatakareceiva kubva kuna Dr. Magombei neemail vachitiwo vanga vafunga kusiya chigaro chekuva mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, vachitendawo machiremba nesapoti yavakavaratidza, vachingokurudzirawo kuti machiremba aramba akashinga yatingatiyo kuadvocata for good conditions of service kuti nzvimbo dzatoshandira dzinge dzakanaka, nekutiwo machiremba avanika achiwana muripo rinani. Vakangokurudzira machiremba kuti varamba vachipfuurira mberi nebasa iri, kunyange havo iyo vafunga kuvinda vamutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association. Danho ravavatora ivo vega vakaona zvakakodzera, tisingazivo kuti chitakavasvika pakutora danho iroro.
Tiri kuona kuti vari kuti vachapedzisira kunge vari nhengo yesangano iri musi wa24 ndira uno wemwedzi uno. Imi muri kutambira sei danho ravo rekusiya basa iri?
Isu semumwe aimbobata pamwe chete navo tingati danho hatingati ratirwadza, asi kuti basa vange rakareruka iye Dr. Magombei varipo vane ushinzi vachitungamira machiremba. Asi nokuda kwekuti bato reZimbabwe Hospital Doctors vakangogara riripo kusvika vachangogara riripo. Saka kusiya kwavo vamwewo vanenge vachikwanisa vanopfuurira mberi asi vanongopfuurira mberi. Asi tinongotenda nokuti iyo pawa yakabata vakarwisa vakabata basa dzinorufana vanguva yavanga vari mutungamiri ende danho zvakatsigirwa nematiremba vemashini kuti atiisa magombeyo akamiramira kana pari pakutingati kwadvhoketa kuti machiremba anga achiwanawo mari inotinga nyangwe azvo vazofunga kutora danho azvetinezvazoti vachadzokere kana tisaitika asi panguva yavanga vari purezidendi vakabata basa rakanaka ende basa dzinofana.
Matimi vakatumira tsamba iyi netsamba mbozha neemail vakataura here kuti vanyora vari kupi?
Vaingotiwo vari kusouth africa uko ndokwanga vangori mazuva ese sazvo vakaenda ikoko ndo pesera kunze vakatavangoa navo nokutaura kwatinoita vanongotiwo vari kusouth africa.
Panyaya yezvichemo zvavana chiremba zvaita kuti vange vasati vadzokera kumabasa tinoona kuti waa mwedzi wechina uno kana kutodarika mwedzi mina, pane zviri kufamba here panhaurirano nehurumende?
Tinoa kuti mazano dzavanhu dzakapedzisira kuitwa mugore rapfuura ratabude pagore rinotangi hapana nhaurirano dzaitwa ende nhaurirano dzinogona kunge dziitwa takangoona dzichipostpondwa dzichipostpondwa tisingazivi kuti dzichazosvika pakutwa rini. Saka tinangoti panyaya yemucapacitation yatina chiremba hapana chatichachinja kubvira zvazvainguve mwedzi mina yapfuura zvatowedzera kuoma.
Vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kongiresi yaro ichangoitwa mugweru yakabvumirana kuti mumakore mashanu ari kuuya sangano ravo richange richitarisa nekuita zvinhu zvitatu. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti pane zvakabvumiranwa zvimwe zvikuru zvavachange vachiita zvinosanganisa kuwedzera kwekubatsira vana vechikoro vanonetseka uye kurwira kodzero dzevarayiridzi. VaMasarore vati sangano ravo richatarisisa mamiriro nemashanduro aro chinangwa chiri chokurivandudza kuti rikwanise kushanda pamwe chete namamwe masangano anorwira kodzero dzavashandi. Tabata VaMasarore kuti tinzwe zvizhinji.
Mumakore mashanu anotevera tichange takatarisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga tichatarisana nenyaya yekuwedzera kuwanikwa mukana wokudzidza nevana vezvikoro vanotambura. Chechipiri tichange tichitarisa panyaya yelabor justice yemaworkers ari kushanda achiita kuti nyika ine ibudirire. Chechitatu tichazenge tichitarisawo zvemukati negungano redu reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kuti risumukire rikwanise kunyanyosevhisa mamembers aro.
Ko muzvikoro chii chezvedzidzo zvamuri kuzoita?
Panyaya yenyaya yekuwanikwa kwemukwedzera mukana wekuwana dzidzo yakanaka kwevana vechikoro tichange tichipusha kuti paitiroiswe yatinoti education equalization fund iyo inoita kuti pavakwe zvimwe zvikoro kubridja gap reover 2000 schools dzisimo muZimbabwe. Tichange tichirwisawo zvakare kuti mari iyoyo kana yavepo idevelope infrastructure kumarural areas kune vana vari kudzidzira pasi pemiti, kune vana vari kushaya chekudya vachienda kuzvikoro, kune vana vasingaende kuzvikoro kana kuchinaya nenyaya yekuti hapana kwekudzidzira nenyaya yekuti bridge rakaenda. Saka education equalization fund tichange ichibatsira izvozvo ichizobuditsa zveimwe homwe yekupa vatisha vemaruwa mari yakati wandei yekuti vafarire kushanda kunzvimbo idzodzo. Saka tichange tichizobatana nemaparents panyaya yekuwanikwa kuwedzerwa kumukana wekudzidza paparents teacher association yatakavarura patanga tiri kukongresi yedu yekuti maticha nevabereki vaise musoro pamwe chete vachisumudzira zvikoro zvavo vachiadvisa maSDA anga agara ariko. chechi pana tiri panya ile bajati zvati change tichiita ndezvekutarisa kuti mitemo yose inoita zvekushanda kwedu ienderane nesection 65 yeconstitution yezimbabwe malabor laws yedu kusanganisira sexual instrument 141 of 1997 inotarisirana nezvekunhaurirano dzemari yakagadzira apex council neagnc kuti zvibvisiwe tigadzire macollective bargaining chambers anoenderana nesection 65 yeconstitution yedu yemuzimbabwe tipushe kuti tiwanewo mukana wekudemonstrata tisingashungurudzwe sezvozvitenderwa mubumbiro redu remutemo tichazenge tichitarisawo nyaya dzekuwanikwa kwemuhoro tichisundidzira kuti vanhu vawane mari inotenga mari inodya saka tichange tichita noita kuti vadye maprotest akasiyana siyana kuti zvinhu izvi zvikwanise kurealize
iro sangano renyu munogutsikana naro here kana kuti pane zvamuri kuronga kuita naro
kana pati kutarisa zvemukati meunion yedu tiri kutarisira kuti panosvika the next 5 years amalgamated rural teachers union of zimbabwe ichange yakuwanikwa pese pese muzimbabwe ichange yakuwanikwa mudistrict rega rega muconstituents yega yega tiri kutarisirawo kuti mamembers edu achange akwira congress yakazvipa target yekuti tinofanira kunge tasvika 15,000 kubva pa5,000 varipo izvezvi panokwana 20 panopera makore mashanu anotevera saka ndozvo zvishuwo zvatinazvo kuti pa the next 5 years tingange taachivha nekuwedzerawo kubatana nemamwe maorganizations ane muono wakaita seyedu tave affiliate yezimbabwe congress of trade union kuti tigwe hondo dzedu tiri pamwe chete sevashandi
pazvirongwa zvenyu zvese zvamataura izvi batsiro yamunotarisira kubva kuhurumende ndeipi
kana pari panyaya yekuwanikwa kwedzidzo nemunhu wese hurumende toitarisira kuti chekutanga iwedzere mari yainoisa muzvikoro asi chakanyanya kukosha ndechekuti patiuti education equalization fund yatiri kutaurai inoda kuti hurumende ndoinga togadzira homwe iyoyo ichiirana zviri transparent kuti vanhu vese vakwanisa kuwana dzidzo tinotarisirawo zvakare kuti hurumende irespecte constitution inoisunga kuti iyo ikwanise kupa basic education saka tinotarisira kuti hurumende asume its constitutional responsibility yekupa vana vedu dzidzo vanotambura sechipiri kana tarisa nyaya yelabor justice hurumende yedu ngaione kuti mitemo yose inoita nezvekushanda kwedu iri kuenderana nesection 65 tarisa bato reparliamendi iri rehurumende zvakare kuti angaine malaws ese aenderane nesection 65 yeconstitution yedu kuti tikwanise kushanda zvakanaka hurumende yedu ikakwanisa kurespecta section 59 yobvisa zvimitemo zvairi kuisa zvekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekuungana nekuratidzira inenge yatibatsira zvikuru kuti tikwanise kuijoya malabor rights edu sevashandi kana tichitarisa hurumende zvakare tiri kutarisira kuti itsigirewo zvakare nyaya yekubviswa kwezvinhu zvakaita sanaapex council neagnc zvisiri pamutemo kuti paburwe nemacollective bargaining chambers anoita kuti nhaurirano dziitike zvakanaka saka hurumende yedu inobatsa hombe for the next 5 years yekuti tishande nayo zvakanaka tichiita kuti dzidzo yedu ibudirire upenyu hwemushandi hubudirire kuti nyika yedu ibudirirewo tikwanise kuita nhano dzakati rebei tichienda towards sustainable development goals number 4 rekuwanikwa kwedzidzo yakanaka nemunhu wose
avo vanga vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mudaily news bato remdc rinoti rinoona sekuti mashurugwi anotsigirwa nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika muchronicle vemakombi vanonzi vava kubhadharisa vagari vecold repark mubulawayo $15 kuenda kudhorobha mushure mekunge mabhazi ezuko amiswa kushanda munzvimbo iyi pamusoro pekuipa kwakaita migwagwa bhazi rezupco raibhadharisa vanhu dhora kuenda mudhorobha zim live inoti vakafanobata chigaro chemukuru wechikurubhi support unit vabhazivi dhuve vanoti mapurisa echikadzi vave kuita zvechifambi kuti vapamidzire mari sezvo mihoro yavo iri mishoma. Vanotizve mapurisa ave kuita zvisiri pamutemo zvinosanganisira kuchera goridhe nekufambidzana nematsotsi vamwe vachitengesa tengesa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Inini zvinoitika muzimbabwe zvinondirwadza anamwari wee. Zvoita munangangwa aba atirwadzisa nemwangu arwadziwa ndaba arwadziwa anamwari. Munangagwa anoti anode kubve kuzororo kusongana nemunhu wekuchina ndozvaakoshesa kuti vaitire kutori nyaya dzemudiro. Mudiro aichaende kushanda kunani, kunani wane vachiya nemashurubhu achinzi matemano nemabhembe achichaasa anhoopera. Zvino asi vaana kumbotaura kana nechiroso chimwe chekuti manjurungu areze kutema anhu, vangoramba akanyarara ichioti ndode kubve kuzororo kudzokere munhu wekuchina. Ndokuti mudiriro yacho inoshanda kunani andokurukura nayo yacho anhu echipere kutema nemunyika umu. Ndine mwari wanga wopindura hangwe mukati menyika yezimbabwe. Ndinambaarwadzikana nezvirikuizika. Iye mwari aaoni here? Ngo unonzi wakasingana nemufananidzo wavo. Inona Munangagwa were wangaiseko mukati memwoyo wamunangagwamo? Nemwari watora hakwa anhaakwa anhaakwe ana Munangagwa wachiwenga wacho. Timboonawo kuti pakuda zvone zvingaitika shanduko zvingachinja. Handizivi kuti Mwari wambodarinei ko Zimbabwe yakaparemusa ei kuanhu wei.
Inini ndiri panyaya yacharumbiro yanoramba chikakanharo kuti pai vanhu vakaina Munangagwa yowei vachasungwa. Imi munozvinetsa. Lidha wevanhu ava ndiyeye wagara ari iye haachinji. Lidha wavanhu ava wanga achiti lidha kubva kare nakare achilidha vanhu vachera gorudhi ndiye purezidhendi wenyika. Saka hapana chitsva chaanokwira achiudza vanhu nemacharumbiro. Ngaatonyarara nokuti hazivi. Ngaabvunze vanhu vaichera goridhe kubva kare 1992 ndo vanoziva chokwadi kuti lidha wezvinhu zvose izvozvo ndiyeyewo vanoti purezidhendi. Zvavari kugwa nazvo izvokungovhara hazviperi zvemashurugwi. Vachatemwa, tichatemwa kusvika tahwa kwazvo nokuti kutemba nenguva. Ndotenda chazvo Studio 7 munotipa zvirongwa zvakadai, but varumeka, is wasting for time kuti mugwe namashurugwi. Vanhu vavo vanoshandisa.
Makadii vajonga kanemiri Blessing Zulu tanoda wande nawe mashurugwi yashungurudza. Kumusi wojayo ari kunzi awanikwa ari mumota nguo dzechiuto zviri kumbofamba sei kandi? Nawe mashurugwi kandi.
Pazuvai pazuvai pastudio 7 vashamariri vose vestudio 7 muri sei sei zvenyu. Tinoda kuda pakutenda nemashoko amuri kutipa zuva rimwe nerimwe, mashoko akanaka kufani. Ndoda kutaura hangu pamusoro pareverend avo vanga vachitaura pamusoro pemaprofita vanoverenga bhaibheri nevasikaverengi bhaibheri. Ipapapo ini kune avo vasikaverengi bhaibheri ini ndinopokana navo kana vachiti bhaibheri munya, isadza rakasara zuro, harichina basa. Ini handitenderani nazvo nokuti kana tichiriverenga bhaibheri vaprofita vakambovapo, asi bhaibheri rinotiudza pachena kuti vaprofita nomurayiro zvakaitwa zvikasvika kuna Johani. Tikaverenga Rugwaro kuna Mateu chapter 11 verse 11, tikaverengazve kuna Ruka chapter 16 verse 16, inotiudza kuti murayiro navaprofita zvakanga zviripo kusvika kuna Johani. Saka ava kana vachitiudza kuti bhaibheri munya, uye vaprofita ivava vatiri kuona ava vambori vapi? Nokuti uprofita hwakavapo hwana Isaya hwana Dhanieri hukandosvikira kuna Johani. Saka ava ndevanani? Ipapapa toda kuti kana pastudio 7 muchitaura pamusoro penhau dzezvichechi apa, toda mutipe vafundisa unasa kudoma chaizvo chaizvo chimiro chokuti nzwisise nyaya iko yakananga. Ndatenda hangu, ndonzi Solomon Mulambo.
Pastudio 7 mangwanani apo, mamuka seko zvenyu mese? Aiwa, isi kutamuka.
riseko kuAmerica. Dazvangu kutaura nezvenyama bishop awai mutendi china varume vacho vachofamba nava. Ah please ngavarangu vakana kujiva mari dzenyika vaita zvisina basa. Asi varekana kuti vari kanganwa. Varume vavo zvinotoratidza kuti vasure kwese kwavazvo kwavaibva. Zvamwari chaizvo ndizvo zvinhu zvavasingachazivi kuti Mwari unoda zvipi. Vavakita zvavo zvenyama. Vanambobvira vaita zvamwari vana mutendi ngavatirege kuti nyangadza. Kana vachimutixis ngavarege zvechibhishopi vaite zvemapolitics. Havana chavanoziva nezvenyaya yepolitics. Ndipi nyaya vanondotaura ikoko kuyaya vanotivo yakakosha. Vana vava vanotungamira kumadzikereke nekumadzichechi. Ndezvikoro vakasununguka maticha vachibhadha. Vanotaura nyaya ipi? Chinguva vakatanga vanongoti ei tinoda kuti zvadai zvidai ei tinoda kuti zvidai zvidai. Vanhu vavarege vati kwani varege kutiitira zvisina basa munyika yeZimbabwe. Ndonyaya zvanga ndaida kungotaura awa. Tinokutendai mumastudio 7, tinokutendai machinja. Rambai makadaro machinja, musachinja pfungwa dzenyu kunze kwokutowedzera. Ndava tigone kuwirirana nenyoka mukati. Nyoka ikapinda mumba vanhu vese vanomhanya vachibuda. Saka muZimbabwe mava nenyoka. Asi mhanyirai kumachinja, minde kushanduko ndokunoti vanoutsvene. Tatenda.
Mwakadiko pastudio 7. Vana mukoma tanonoka wande nana mukoma jonga kandemire vane vamwe vanosina kutaura nemazita avo. Ini ndinofara ndiri pano paJoza. Ndoda kutaura nezvenyaya yapresident Munangarwa zvavaitaura kuti hatifaniri kudya nyama munhu wose munyika. Mashoko apresident iwavo makazvitarisa. President vanoti hatifaniri kudya nyama. Pachinhambo chekuti vaifanira kuti munhu umwe nomumwe unofanira kunzwa zvaanoda kudya ozviwana. Munhu unofanira une kodzero yekuwana chaanoda nguva ipi zvayo, kwete kumanikidzwa kunzi musadya nyama. Asizvo kune vamwe vasingatofadi murivo zvachose. Kune vamwe vasingafaniri kudya murivo, vanotofanira kudya nyama. Ionzi dyai murivo. Saka president vaifanira kuti zvinhu zvichanaka muchadya nyama mukatambura nadzo. Ndo zvinoita president. Iye zvinodatara nezvenyaya yamukoma avo Gilbert Mponda. Dekuti vanhu vezanupf vaya nechokwadi samukoma Gilbert Mponda. Kezvino zvinhu zvakatonaka ikeno ava vanochokwadi. Chikwadi chavakataura pastudio 7 ndo chandakaona kuti de varivo president. Kezvino nyika yakatonaka. Gilbert Mponda do varivo president wezanupf keno nyika yakatonaka, kwete varipa.
Maswira sei, maswira sei pastudio 7 apo. Aiwa makakosha basa renyu ngarirambe rakadaro. Iyi nyaya iri kutaurwa yemhondi dzadai kurura kumusha kuZimbabwe idzi dzemashurugwe hongo ine chekuita nevanhu vakuru vari mubato riri kutonga rezanupf. Nekuti dei kwakuri kuti vanhu imhondi chete dzinongonyukawo zvadzo dei dzakatobatwa dzikatoperera majere nouwandu hwadzo, asi kuti dzazviri kuti hazvichitsikwa tsikwa nekuti zviri ndezvevakuru vebato. Saka idambudziko kunyika iroro. Tinoti ivo vamunangagwa vongoti vadzoka kurivhi, vaenda kurivhi, vadzoka kurivhi. Koma vanovatevedzera havagoni here kutaura nevanyadzikani vari munyika avo pakungoramba vachienda vachidzoka vachienda? Ngavaende zvachose, taneta navo. Aiwa murambe makakosha, ndotendawo mazuva angu kana asvika hangu.
Manga makateerera pfungwa dzevamwe vateereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga, isu hatina kwatakarerekera. Munofungei, tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, the away. Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Varwi vanopfurikidza mwero vechimoslem vanonzi vakauraya mauto eDR Congo 30 vakakuvadza mamwe 70 mukurwisana kwakaitika kumabvazuva kweDR Congo svondo rapfuura. Varwi vanopfurikidza mwero ava veAllied Democratic Forces vakarwisana nemauto mudunhu renorth Kivu padyo nemuganhu neUganda. Vanhu vazhinji vakaratidzira nemusi wesvondo maguta mazhinji eIran vachishora hurumende mushure mekunge hurumende yabvuma kuti yakadonhedza ndege yeUkraine pakafa vanhu vanopfuura 141. Vanhu muIran vave nemazuva maviri vachiratidzira vachiti mukuru wenyika Ayatollah Ali Khamenei nehurumende yavo vasiye basa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu gumi neumwe vanonzi vafa mushure memhepo nematutumupengo avhuvhuta nokunaya mumatunhu ari kuchamhembe kweAmerica. Vanoona mamiriro ekunze veNational Weather Service vanoti mhepo nemvura iyi zvakanyanya kubata matunhu eArkansas, Missouri, Oklahoma neTexas. Vakafa vanosanganisira mapurisa vanodzimira moto nevanoshanda mumaambulensi vakange vachiedza kubatsira vanhu vakange vapinda panjodzi nemhepo nemvura iyi. Tabata mugari wedunhu reOklahoma vatawanda munjanja kuti tinzwe zvizhinji.
Musi wechina ndopa takanzwa shoko rekuti musi wechishanu kwangu chaita chamupupuri nemvura yakasimba kwazvo. Ndingangoti zvinhu zvinhu zvakatibata tisina kugadzirira nekuti tiri munguva yechando. And weather yakadai haiwanzokuwanikwa, inotozoonekwa kunana April kana kunana May. Saka ndo zvakazoitikwa musi wechishanu kuti kwakauya chamupupuri chakasimba nemvura yanga yakasimba chaizvo imo muOklahoma munomu nemuTexas, ndingati nemuArkansas nemuMissouri.
Pane vakafa here?
Pane vakashayika ndingati vanokwana vakumi. Zvinhu zvinosiririsa chose nekuti vanhu vakashayika ava vamwe vacho vanga vari mapurisa kana ndingangoti mafirefighter vanga vari kuedza kubatsira vanhu vanga vapinda munyatwa yechamupupuri. Kwakafawo vanga vati kurei, tingangoti chembere dzedu dzinenge dzaretire izvi, wakatobatwawo wasina kugadzira vari mudzimba dzavo. Saka kwakafa vanhu vakati wandei imo mumastates akasiyana.
Chii chiri kuitika? Imhepo, imvura, kati zvese zvakavhengana?
Zvanga zvakavhengana. Ndingati mvura yobva kwobva kwasangana nechamupupuri. And chinonetsa ndechekuti ichi chamupupuri ichi kana chasangana nemvura hachioneki, chinonetsa kuona. Saka munotozongoona chasvika. Endi ndo zvakaitika.
Saka pari zvino kwakamira seiko zvino?
Kwatonyarara. Ndingati kwakutoita kunga kusina kumboitika zvinhu zvakadaro. Kwa nezuro kwanga kuine chando, kwaitonhora zvisingaiti nezuro. Then nhasi kwakutoziya zvakare. Ndingati iwo musi wechishanu chamupupuri chisati chasvika ichi, musi wechina tatitore matemperature zvakatokwanisa kusvika 70°F. Iyo iri nguva yechando yekuti madegrees anowanzotambira kuma40°F, kuma30°F kuno.
Mune zvese zvakaitika izvi hamusati mambonzwa wenyu kuti pane chizvarao cheZimbabwe chakapindawo munjodzi nenyaya yekumira kwakaita kunze?
Zvarwa zvemuZimbabwe, ndichinyanyodoba hangu nzvimbo yakada seOklahoma neTexas neArkansas neoti tine kubatanidzana kwakasimba. Hatisati tanzwa hedu kuti pane mumwe wedu akaafektwa nezvinhu izvi. Ndingatongoti hapana hapo akaafektwa munzvimbo iyi.
Mugari mudunhu reOklahoma vatapiwa mujanja vari parunare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Mambo tuterere, mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yadu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chiremba Peter Magombei vanosiya utungamiri hwesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rine zvirongwa zvatinoda kuzadzikisa mukati memakore mashanu ari kutevera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wandei ndichiti mosara zvakanaka.